ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedu dzanasi mufuro chikunguru 18 2016. Zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira munyika dzakasiyana siyana panguva iyo Pastor Ivan Mawarire ve #thisflag vari kusangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Mutungamiri weZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vokurudzira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa vachiti vari kukundikana kutonga nyika. Vamwe vakuru vakuru vemachechi nemasangano akazvimirira ega vanoti vanhu munyika havachina chivimbo nehurumende, vachitiwo matambudziko ari munyika ave kuda kuti vanhu vaise misoro pamwe chete. Musangano mukuru webato reRepublican weRepublican National Convention unotanga nhasi muCleveland kuOhio muno muAmerica. Musangano weWorld AIDS Conference 2016 unotanga nhasi muSouth Africa. Muchirongwa cheLife Talk nasi na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvekuratidzira kuri kuitwa nevana veZimbabwe munyika pamwe nekunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 9:09 a.m. ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti vafarire page redu iri paFacebook.